Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 13/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeguta rechitungwiza inoti iri kutarisira kusvika kwevana chiremba vana vekuCuba. Zvizvarwa zveBritain zvopinda musarudzo inonzi yakakosha zvikuru. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemunyori wedhorobha rechitungwiza varizve mukuru mubazi rezveutano muguta iri Dr. Tondirai Kasi vanoti kune vana chiremba vana vanobva kuCuba vachauya kuzoshanda mumakiriniki ekanzuro yavo. Dr. Kasi vanoti izvi zvinotevera chibvumirano pakati pehurumende yeZimbabwe neyeCuba. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weCuba muZimbabwe vaAntonio Lopez kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yemuzinda wavo yange isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kasi.
Chirongwa chatiri kuita takabatana neminister of health. Tine chirongwa chekunza ana chiremba vacho. Pane agreement iripo between hurumende yeZimbabwe neCuba kuti vekuCuba vachatibatsira nemadoctors, vagara vachibatsira nemadoctors. Saka madoctors ava pavanouya kuno vanobhadhara nehurumende yavo yekuCuba ikoko. Saka kunoku zvatinoita tinongovapa pekugara and tinovabatsira ne transport yekuenda kubasa, asi vanenge vachibhadhara nehurumende yavo yekuCuba. Saka tiri kutarisira kuti nguva yakareba isati yapfuura tichapiwa madoctors, maCuban doctors 4 ekutibatsira kuchitungwisa City Health Department. City Health Department yedu yekuchitungwisa tine maclinics 4. Clinic yekuseke South, clinic yekuseke North, clinic yekuSt Mary's, clinic yekuZengeza. Saka tiri kutarisira kuti tichapiwa one doctor for each clinic, kuti clinic yega yega inenge ine Cuban doctor kutibatsira.
Muri kutarisira kuti vanopinda munyika rini?
Tichangoonawo, asi weministry of health wangu atiudza kuti pamwe vachauya kumaJanuary kana kuti kumaFebruary gore riri kuuya iri muna 2020.
Iyo kanzuru yenyu muzvipatara zvainazvo, makirinika amataura aya anenge achida ana chiremba vangani uye mune vangani pari zvino?
Maclinics eduka tiri kuita inonzi primary health care. Saka kana muchita maclinics eprimary health care, mushandi mukuru ipapapa manje ndinesi. Saka most of the service kana kuti kubatsira kwese kwatinenge tichiita, basa racho rezhinji rinenge richiitwa nemanesi. Saka nhingirikene apa zvinobatsirawo kuti tiite madokta, asi nekuti tinoita zveprimary health care tagara vazhinji vacho vagara vari kushanda maclinics edu vangu vari manesi.
Vamwe vari kutiwo zvinenge zvinotinetsei kuti mutore vana chiremba veCuba muchiisa munzvimbo yakaita sechitungwiza nenyaya yemutauro, nekuti ivo vanotaura kaSpanish. Zvino kwedu uku inenge iri Shona nechirungu dzimwe nguva.
Ya, ichokwadi kuti kazhinji kacho anogona kuita sometimes maybe a bit of a language barrier, but if you see my Cuban doctors, usually they work together in groups. They usually come in groups and they work together in groups. Saka vanhu vachibatsirana even panyaya yelanguage, and even panyaya yelanguage as well. Normally kana tine vanonzi mainterpreter aya, tinge tinokwanisa kutsvaga mainterpreter anonga achitibatsirawo futi. So vanhu vakadzidzawo basa ravo, vanoziva basa ravo. And tinge chitasira kuti kana vasvika panapa chinhu chinenge chakanaka nekuti vanenge vauya kutibatsirawo. Saka ndomaonero angu inini kuti tinenge tichitobatsirwa.
Asi iro basa rina kuwanda here mazuva ano nevamwe vana chiremba vekuzvipatara zvehurumende vanga vachiramwa mabasa aya? Hazvisi kukanganisawo here mashandiro amunoita nekuti vanhu vakawanda vanenge vakuuya?
Iya, nekumira kwakwamboitwa basa nana chiremba vanoshanda kuma Central Hospital. Tangatichiona kunge zvazvichitiremera because inikene kuma Central Hospital kwakusiri kushandwa. Saka mapatients anga achiwanda kuma clinics kwedu. And ichokwadi kuti ana chiremba vacho pane zvangashuwa netsawo. Inikene basa racho wangu achitadza kuwanawo zvese zvaanokwanisa zvaanga achida kuwana pabasa. Asi nekufamba kwenguva tiri kuona kunge zvinhu zvichagadziriswa. Sekunzwa kwandaita inini vamwe vacho vaakutodzoka kubasa. Saka nekufamba kwenguva maproblems aripo zvavo, asi nekufamba kwenguva ndikutarisira kuti tinenge tichionawo zvinhu zvichigadziriswa.
Vakafanobata chigaro chemunyori wedhorobha rechitungwiza vari zvemukuru mubazi rezveutano muguta iri Dr. Tondirai Kasi vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveBritain zvakapinda musarudzo dzekushara vamiriri veparamende nezuro. Musarudzo dzinonzi nevamwe dzakakosha zvikuru pakuburitsa pamiri nyika iyi muurongwa hwavo hwekubuda mugungano reEuropean Union kana kuti Brexit. Bato riri kutonga reConservative Party, iro rinotungamirwa naVaboris Johnson, ndiro rinotarisirwa kukunda kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo nezuro. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinoona zvekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vari kuBritain.
Hongu zvizvarwa zvekuno kuBritain vanga vaine sarudzo dzekutsvaka vamiririri vemuparamendi kubva nguva dza7 mangwanani kusvika dza10 usiku. Ndaona kuti mukufamba kwandanga ndichiita umu zvanga zvichifamba zvakanaka, wanga uri mutserendende pasina dambudziko, uyezve zvichikurumidza chaizvo. Tanga pasina mitsara yakawanda, wanga tichikurumidza kupinda nenguva isipi pasi peminiti rimwe chete pairi patopinda vaviri kana vatatu. Saka ndinoona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka zvikuru chaizvo pasarudzo dzataona nhasi.
Tanzwawo kuti vechidiki vabudawo neuwandu hwavo zvekuti zvinogona kunge zvichishandura mabudiro achazoita sarudzo idzi. Zvii zvamungataurawo?
Hongu kwazvo tinoona kuti sarudzo idzi dzauya panguva yemakakatanwa panhau yekuti nyika yeBritain inofanira kuti ibude here muEuropean Union kana kuti irambe irimo. Chirongwa chinonzi Brexit ndo chakonzera kuti panyaya yekuita mapitse, vechidiki vazhinji vanotarisira kunge vaine ukama hwakanaka nenzvimbo huru yeEuropean Union vakarerekera kudivi rebato rinopikisa reLabour rinotungamirwa navaJeremy Corbyn. Zvakarewo vanga vachirunzira kuti dei Britain yabuda mukati meEuropean Union vachitsigira chirongwa cheBrexit. Ndo vane hurumende iri kutonga yavaBoris Johnson kureva kuti kubuda neuwandu kwevechidiki kunogona kuyamura divi rinopikisa ravaCorbyn.
Pane zvamati manzwa here zvabuda musarudzo idzi?
Iko zvino kutaura kwatiri kuita sarudzo hadzisati dzapera, dzinopera nenguva dza10 o'clock manheru. Asi chikuru chiripo ndechekuti hakuna kana shoko remhirizhonga kana guhu remhirizhonga ratanzwa. Sarudzo idzi dzaitwa zvachose murunyararo, ndanga chifamba ndichiona ndichikahadzika kuti sarudzo dzingatoitwawo zvakanaka kudai here pasina bopoto, pasina kana anosumudza zwi, mumwe nemumwe achingonanga mukabati achinotsvaga kunyora kuti ndiri kusarudza ngana zvisina mheremhere. Izvi zvinoyemurika. Ndo zvatinoshuvirawo kuti dai zvizvo zvinoitwawo kumusha kuZimbabwe nekune dzimwe nzvimbo, nekuti iko zvino zvaakuita sekuti igaro ziva kuti sarudzo dzinenge dziine mhirizhonga. Kuno hatina kuzviona izvozvo.
Imiwo maonero enyu, ibato ripi ramunofungidzira kuti ringangobuda nemukombe?
chiripo ndeche kuti makwikwi mangange chaiyo chaiyo ndinoona sekuti pachanetsa asi zvichida varipo iko zvino pakutonga vebato ravaBoris Johnson vanogona kuti yambuke zvishomanene asi vanenge vasina rutsigiro rune mutsindo rwekuti vagone kuenda mberi zvicharamba zvichinetsa asi ndinoona kuti zvakangoda kuti zvinoenzana pakati peLabour nematories avaBoris Johnson zvichida hazvo bato riri kutonga ndori chaivatora mukombe nechikamu chidiki diki kupfuura veLabour nekuti ndo vanga vagara vachitaurwa mumapepa nevaongorori vanga vachiona sekuti bato riri kutonga ndo rine chikamu chishoma kuenda mberi asi harikwanisi kuzotonga zvine mutsindo nekuti rinenge risina rutsigiro rwakakwana.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadi Wamavhinga vari parunhare muLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro tabatawo umwe mugari wekuBritain vaWilbert Mukori avo vanoti vavhotera Conservative Party kuti tunze maonero avo pasarudzo iyi.
Sarudzo yekuUK yafamba sokufambira kuri kunofanira kuitwa sarudzo chaidzo chaidzo zvokuti munhu wese wese ane chikodzero chokundovhota anokwanisa kuenda ondovhotera munhu waanoda pati yaanoda. Ndo zvacho zvatachida kuona izvozvo.
Sokuona kwenyu imimi vanhu vanga vakarerekera kubato ripi?
Inini pachangu ndavhotera Conservative because kuona kwangu inini Conservative Party iyo yanga ine mapolicies neleadership kuona sokuona kuti vakapinda muhurumende zvinobetsera nyika ino kuratidzika anonzi maexit poll zvinoratidza kuti Conservative Party inenge yahwina kuratidza kuti vanhu vazhinji muno muUK vari kutsigira Conservative Party ya kutungamirirwa naBoris Johnson.
Mavhotera Conservative Party, imimi navamwe venyu, chii chamunonyatsoda paConservative Party chamusi kuona chiri kuLabour Party?
Chinhu chikurukuru chaachinetsa muno muUK ndechokuti icho makore matatu aperawo vanhu muno vakaenda inonzi referendum yokuti vanoda here kugara muEuropean Union kuti vanoda kubuda. Vanhu vakavhota vakati toda kubuda muEuropean Union. Zvakanetsa ndezvokuti vazhinji vangati mamembers of parliament vakanga pakuvhota ipapo majority vavo vanga vachitivo toda kugara muEuropean Union. Saka marizao dzachona zvakavashamisa. Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti kana paitwa chinhu chakaita sereferendum seyakaitwa ipapapo vanhu vakatoda kubuda, iwewe somutungamiriri hazvisiri haungazoti iwewe nokuti ndachida kuti mutigare.
Kana zvikanzi Conservative Party ndiyo yakunda musarudzo iyi, chii chamunoona chichaitikapa?
Kana Conservative Party ikawina nemajority iri kutarisirwa paexit poll, Britain iri kubuda muEuropean Union kupera kwa January.
Kana makatarisa mafambiro azvaita, chamunoona sekuti ndicho chikonzero chaita kuti Labour Party ikundwe chii?
Kuona kwangu inini Labour Party yakundwa pazvinhu zviviri. Chokutanga, Labour Party leadership yavo, leadership yanga ichiti Jeremy Corbyn haasi leader anga achiita inspire vanhu zviya zvokuti unoti munhu anoziva zvaari kuita. Chechipiri, panyaya yeBrexit, Jeremy akaratidza kuti haana zvaari kufunga bo nokuti zvaanga achitaura zvacho ndezvokuti izvo unoona kuti hapana kutiri kuenda paka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vaWilbert Mukori vari parunhare kuBritain neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News masangano anorwira kodzero dzevanhu anoyambira hurumende kuti mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nekumbunyikidzwa nemauto kuri kuitwa vanhu vari kunetseka kunogona kukonzera mhirizhonga munyika. Mudaily News nekare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaakudza vakamborwa hondo kuti maWar Veterans kuti nguva yekungopiwa zvinhu nehurumende yapfuura. Financial Gazette rinoti kuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezvemabhizimisi kuri kukonzera kuti makambani achiri kushanda adzikise zvinhu zvaari kugadzira pamwe chete nekumisa vashandi vavo babasa, izvo zviri kutarisirwa kuti zvichange zvichiitika gore rinouya. Yasvika nguva yekuti tinzwe zvinofungwa nevateereri veStudio 7.
Magadi Studio 7. Tinoti vose vari kuStudio 7 vanotipa nhau dzechokwadi. Tinoti magadiko, ini ndiri kuno South Africa, nditeuista rangu. Ah, vamugwadi. Hamunyari here nezvamunotaura pamberi pavanhu? Chese musinganyari, vamugwadi. Chii chinotaurwa muZANU PF chinobuda? Vamugwadi, tinyarei manimi. Tinyarei. Takabva kure nayo zani. Hapasina. Vamugwadi, nyarai. Musaona vanhu kunyarira mukati takapusa. Hatina kupusa. Asi kuti tinyareivo, ipai vechidiki nguva. Kwete kusora muchiti munhu ane 57 wechidiki. Minda, wamanza kuti unoda kupa varungu ndiani? Ipo pasina varungu makamboona chii chinofamba? Nyaya yenyu yekungoomesa musoro, chii chiri kurimo? Kutanga kuda kupa vanhu minda, madii kutanga kuisa marumu mabhengi? Vamugwadi, tinyarei manimi, tinyarei. Vamugwadi, havatinyari kana kutombo nyara. Vanhu vabayiwa nenhamo. Moda kugadzirisa zveminda, madii kugadzirisa zvemari mumabhengi? Asi minda ngobwatuka-bwatuka kana kwakuda kunovhotwa makutaura nezveminda.
Dai mwaya tiitewo zvakanaka, tasunungurwa muZimbabwe, taona mukana wekushandira munyika yedu. Ichakatotiza munyaya yenhamo yekuZimbabwe, tatove kuSouth Africa izvizvi, ndiriwo nemuSouth Africa izvizvi. Yakatotiza kuna nhamo iko, Zimbabwe kuchaitwa kumana. Nyapo wekufunga kubwira bhizinesi hakuna chinobuda kuZimbabwe. Zvangofanira kuti wakagara pamba.
Ya Masirasi kubva Studio 7 apo Masirasi. Indonzi Joy ndi pa Cape Town. Ndongotora hangu nyaya mapasipoti yavari kutora. Nyaya mapasipoti yavari kutora. Mari yacho yakawandisa. Kuyo vadiki kuti isusu tawana mapemiti kuno South Africa. Kuzi mapemiti ari kunetsaka kuno South Africa. Ndiri mhoro. Samanje, iyo vanongocharja mari yakawanda. Isusu kwatoshanda kuno kumabasa, toshanda anenge asina mari yakawanda. Bhikozi tinoshanda tisina mapemiti. Ndezvekutokiya-kiya. Ende mapasipoti, dai vaita kuti mapasipoti achipa, bhikozi iko zvinotarisa imune. Vanhu vari kufamba zvakaipa, vamwe vachibatwa, vamwe vachisungwa, vamwe vachishungurudzwa nenyaya yekushayikwa kumapasipoti. Saka ivo vari kunyatsozwa kuti zvinhu zvakaoma munyika. Vanhu vese vanoda kubuda kunze kwenyika kunoti vanopambara. Bati ivo vari kudhurisa chinhu chacho chinoita kuti vanhu vafambe zvakanaka. Pakune dzimwe nyika mapasipoti ambodhura. Bati ivo hatizivi kuti vakuda kurarama nemapasipoti here, ivo vasina mari yavanoshandisa kuZimbabwe ikoko. Mari yacho yatobhadhara kumapasipoti, hatomboni kuti inoshandii.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7, mangwanana akanaka vateereri veStudio 7. Zita handitimo game changer, ndiri muJHB. Ndinoda kutaurawo pamusoro penhau yemapasipoti. Panhau yemapasipoti ndinonasa kuti chibato kana kuti bato reZANU PF ranga raita zvakanaka, nariro ranga ravuya neurongwa hwemapasipoti. Hapana chakaipa pakuti munhu ari kwaari ngaatore pasipoti. Asi chandinoona chakati koshei ipapo, dai vatarisa kana munhu ari muSouth Africa ngavangotarisa mari iyoyo iri muSouth Africa kuti pasipoti yemuSouth Africa inoita mari, vongochejawo mari iyoyo. Kana ichiita 100 rand, vongotora 100 rand, vanhu muSouth Africa vachitora ma100 rand. Saka muSouth Africa vanofanira kungotora ma100 rand. Kana vakati munhu ari kuAmerica, vongotarisa pasipoti yeAmerican kuti inoita mari, vongochejawo nemari. Vakati munhu ari kuBotswana, vongotarisa kuBotswana nepasipoti inoita mari, nokuti vazotichejawo mari dzokupenga, vaita sekuti varoda kutibatsira, ida kutibira. izvo zvokuda kuti bira nenzira dzakapusa kuti ndo zvatisingadi izvo asi zano ravo ranga rakanaka asi vasada kuti bira chete
masura sepa studio 7 apo ndimuruti pakimbali South Africa hatatambudzwa nezanupf kwese kungoda kuti bira mari zvinoda kuti mira maranzi vada kuti bira mahisi zvese dzingori mbavha vanhu vezanupf vana muturimwe vachingoanaunza mari dzekunyepa dzavanenge vasina kupiwa nevana china nana america izvozvo vari kuita basa kuita musangano usinanyaa nebasa rese vachingoda kungodya mari dzevananyika vachingounganisa nebasa rese hakuchisina kana chatinovimba nezanupf chero chainotaura hazvichabetseri kubva rino vachiporomesa vana vezimbabwe hatatambudzika nezanupf muno matinogara either une pasipoti kana kuti une pemiti kana une hatina kana kumbogara zvakanaka nenhau yekuda kwezanupf ike zvinotiudza kuti vakuda kunetsana kuta sezvana chiwenga zvavo izvo hasina kana basa nesevana vezimbabwe izvo takazviita hazvishandi vana vezimbabwe tatambudzwa navanhu vezanupf chakatanga ndochakachenjedza chero pakauya ani kuzanupf chero vakachinja vakaita se hapana anombofa akachinja nyika yayo kunze kwemdc yavachamisa ndozvi ndito nemusoro bedzi kwete vana vezanupf
ndikubvunza rikufikisana here kwakuitika munyika kwekuti munangagwa nachamisa vari kufikisana here vari t vasingatarisi isusu vanhu venyika kuti tiri kuraramawo sei munyika yedu bcause kana mofikisana moti dialogue haritiwe tope vanhu minda bedzi mayutezanupf tichitora vamwe vanhu tipa mayutezanupf zvechifamba sei kokuti tope vanhu vese vari kuda minda ngavai vaapply minda mai kana moti topa mayutezanupf vachingodla voga zvechifamba sei kufikisana here kuri kuitika kuri kuitika ivo vachidla vachiguta isusu tofamba neshoka orit kukana vasevase vari kumamisha vasina mari dzekukura tovai kumusangano wacho vazolawo nyama iyoyepo ye1 day iyoyo movatovati havachasapoti zanupf ngavagareko ngavafe nezhara vanhu vaikumusangano ndo vamunopa chikafuka hurumende haisi hurumende yevanhu chihurumende cheukama chaichia chihurumende chekufikisa kana kuti haundori uroyi hukutoitika kutoroya bhozi hakuna kumukuuraya kunopfuura kwavari kuiteko kuuraya chamuchezo
tanga tinotenda nezvamuri kutipa asi hei munyika tazokaura taakutsva kumusana nemudumbu iyezvi zvipuraimary level yanga ichibhadhara $20 yakuda pasarauro puraimary school titatiri pamusangano papapa yakuda 150 bond imari isingatengi hongu hatisi kuramba asi haiwanikwi zvekumhanya saka pakaipa saka tisi kuzova kuti tingawana rubatsiro papi kubatsirika kuti nyika yedu inake isvinure devangodzosavo us iro nerandi zvizive tiri kushandisa mari ino nekuti ukapohwavo kana chero 100 us unokwanisa ndowana chinhu chedhora mushoo
mange makateerera kupfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Israel yatarisana nesarudzo yemutungamiriri wenyika yechitatu gore rino mushure mekutadza kwevatungamiriri vemapato makuru maviri kuumba hurumende musarudzo mbiri dzekutanga mutungamiriri webato riri kutonga reLikud Party vaBenjamin Netanyahu nemutungamiriri webato rinopikisa vaBenny Gantz vakatadza kuwana nhengo dzeparamende dzakawanda kuti vaumbe hurumende hurumende yecameroon inoti varwi veboko haram vari kurwisa mazuva ese misha yemucameroon iri kumuganhu nenigeria ichiti zvekare kusvika pari zvino vanhu vanoita makumi matatu vakaurawa mamwe makumi mazhinji vakakuvadzwa muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica muzinda wemauto eamerica wepentagon unoti uri kuongorora imwe kambani inonzi fisher sand and gravel yakapiwa contract yemamiriyoni mazana mana $400 million nehurumende kuti ivake chimwe chikamu chemudhuri unoganhura Mexico neAmerica. Vakuru vemauto vanoti varidzi vekambani iyi vanyatsobuda paFox News vachikurudzira kambani yavo kuti ipiwe contract iyi, asi hapana chinoratidza kuti basa racho vanorigona here kana kuti michina yekuitisa basa iri vanayo yakakwana. Kuvaka mudhuri pakati peMexico neAmerica ndicho chimwe chinhu chikuru chakavimbiswa navaTrump paakanga vachitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiriri wenyika. Kambani iyi yakapiwa contract iyi musi wa2 zvita kuti ivake mudhuri unoita mamaira 31 mudunhu reArizona rine muganhu neMexico, asi vakuru vemauto vanoti kambani iyi haina kumboita basa rakadai kunyange hazvo vaTrump vakakurudzira kuti ipiwe contract iyi.
Manzi yake haikuvadzi ine ota zvoita sezvatsora.
Oh 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 oh.
Tokyo yaenda nenyika.
Oh 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 oh.
Pakwira mhendo akadzika.
Oh 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 oh.
Birihombe kune akadzika. Ine ndainyadzisa. Asi ndodadisa.
Papa ndakaita chitidzo namai nyangwe vekuredziyo vakatinzwai.
Oh Tokipa zvinenge zvanaka usati kanganwe. Ndoda simba chitsitondisa chikore. Minamato yesi kunesikate. Mama musati kanganwe. Ewe. Iko zvino kuti Islogani yaenda nembiri. Kuti mukurumbira uchiuraya chindirekai ndikare ndanyora.
Oh 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 oh.
Tokyo yaenda nenyika.
Oh 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 oh.
Aenda nenyika Talking Vibes tangachida kutamba asi nzvimbo yacho yaita diki munomu sezvo nguva yadi yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuro yechitungwiza inoti iri kutarisira kusvika kuyana chiremba vana vekuCuba kuzoshanda mumakiriniki ayo. Zvizvarwa zveBritain zvopinda musarudzo inonzi yakakosha zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika disen.